Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya adzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuborodo brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mbaiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vainde kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutongwa kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta vachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabayiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo, zviripo izvozvo kuti muri tinopiwa mukana wekutaurirana. Asi tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida parenge pava kuti pamwe pane vari kutya kuti hapadzapfukurwa pachivara kana kupfumurwa kungazoitwa kana nyaya ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tinokana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezvipi, kwete kutarisa kuti ane masimba anokunda mumwe ndeupi, zvadziswa kana kuti zvinopfinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakamboikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara. Sazvakanakira zvakare ndechekuti zvine magweta mukati emati ose izvozvo kuti kodzero dzavo neishuviro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo. Tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi.
Saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoreranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese
hongu, asi kana magweta achitaurirana vanenge vachingoita zvavanenge vatumwa magweta pachavo dzinenge dzichingovanhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete. Vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotorwa kuti mutemo unoti kudii nekwanokoshera magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na4 pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vaseMudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirawo kusecha. Takatokumbirawo tsamba yenyu nobva vatipa. Iri timu yanga yakati one day. Then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwa OK pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda, vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha, hapana chavati vawana ende hapana chavanowana bhokozi, hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi, avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anoti panyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. VaSikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine mhanza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvemurivo zvanga zvakafushwa namadhamu ndodzoka kubasa. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kuMorgan Teachers College. Akatanga September. Initially takabhadhara 1.6. Ndobva kwazanzi kodiwa top up ye 800. Saka yese for the term yakaita 2.4. Tisingaverengi mamaprovisions yaanoda. Then for this coming term yatiri kupinda iyi parikudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti mhuri yerano inoti mhuri aizvizi kuti mari haikwani, inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai, imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratavana Roma nderekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi irura allowance. $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tikuwana chinotibatsirawo kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende dai atarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti parura allowance.
Muzvare Lini Yangiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kokuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasipasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvarengiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura, hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu 60 nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi, kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Mike Woyo, Studio 7, abata vatarisai madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro. Vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa, zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa tatai, mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa, asi kutengeka. Kuro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza, havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yavanokwidza isiyo manjeya.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yangaira 150.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana.
Mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje, kana kuri sekwedu kumusha anga achingondouyai nemabhemba kumuzosakura. Kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina mari, tisati anenge achingostiraika. Asi kundouyai nemapabva zvakati nekungodhurisirana chikoro chacho, handisi kuzati ana ruinde wechikoro.
Nemaondo renyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei?
Iyi nyaya iyi zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambofirwa rimwe bato, kana tambopindawo rimwe nerimwe bato tambona kuti ndonase kuti zvinhu zvomunhu audzikama. Because aini zvaikupano zvinhu zvinhu zvasvika pakuoma. Taomerwa zvokuti aine mhepo, nyika ine nzara, mucha wapinda mhepo, haiwa hazvina kumira zvakanaka. Mari yacho haisi kubatika ende
zvinoita sekuti iwo unotechigwadza dabereki bhadzi nerimwe divi unozoonawo kuti maticha ana zvaarikwasa bhause mari ari kura aisikana kutombotengera mhuri yake anenge ane vana 400 then anoda chikafu anodawo transport yekuti aende kuchikora everyday achidzoka anodawo bhutsu yake chaiko anodawo sipo anodawo hende yake kupfeka but unobva ungoona kuti zvinhu zvacho zvenge zvakatokooma manje saka zvokubata kwese kwese
mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii
tambudziko ririko guru chacha nderekuti kudzidza kudzidza hakusi kudzidziwa ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngaho sekuti musi vanenge vangofunga hongu kudzidzisawo vanongodzidzisa kuti nguva chaasi kutenga kavha iyi asi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvainge nyama
vanga vari vatarisai Madochi vachitaura vari parunare ukadoma naMike Owe weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende yeUkraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba uchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya zvibhorani 636 asi zvibhorani 200 hazvisi kushanda izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pasuva iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru. Zviri kudo tishungurudzawo tatambura isu dei tawanigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura nekuti tatambura. Hatigezi, hatisuki, madzuva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwavo hakutorina zvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Hamvura yekunwa hatina, vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo. Saka upenyu hwatiri kurama hwakaoma, zvibhorani hakuna. Unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu, wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti indiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndikuenda kunoteka mvura une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe utombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongogara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvebhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka, noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati, ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that dhaka riya rinenge rakawira rakavharira mapaipi robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kugara, endi yatakandoshandisa takadrilla mapoles pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugama kwamakliniki. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Tazwana about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrilla mabholes, maequipment ekuipawa bholes musande mei, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atapetu Zimbabwe, zvinyika muno mangidza kuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvinyika muno mazve hatifungoti gore rinorira kuti pane zvinhu zvichafamba kana kuti pane zvinhu zvichange zvakanaka. Hapana zvinhu zvichikubva kuona kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMDC. Mapurisa achave nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Izvi zvavangoendeka mukakudherera soka kungoshungudza vanhu. Zvitezvi zvatovewesa, nhaimboti mapurisa aitishungudza murodhi bhate zvino zvatovewesa.
Mm-hmm.
Imimi udai mai wana mkano kutaura ni hurumende maitichi.
Daende wana mkano kutaura na wanda ito ngotauro kutu taayewa. Hundu za wanu tagarashita wakaruwa. Ana baba wedi like baba wangu mofi. Wakaruwira ini pati. Wachuru na guru shibiti kaisi. Wano urangi wakaruwira mahara. Nikaku nyepele yevuti shibendi. Apana kana wanji kufampo kana kustozi. Bata chiri nani yo. Apana hile shua aguna mfura. Masuwe jarungo dubuka. Everything apana kana chiri nani.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri mu Washington.
Munao zemitambo chikwata chefc platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga premier soccer league ave pedyo nekutanga Michael Kariati anotipanya inotevera
chekwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuamerica Chatura vatambi vese vanga vachirwirwa pamarketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi 10 nemwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegorera 2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange Donalds Jinyai weTriangle avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weleague pamwe newe Cup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhorazana nemakumi mashanu ekuamerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United. Mutevere wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava
nokuwana kuma team the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandei pamari
Pamsoro pejo, ma money bags, araura zekare, last Jesse, na Sterling Gala, kupmanika diamonds, pamwena Denzel Kumalo, uyo abaku Islanders, avo vabata na nevamwe kwendrambiri negaziriro. Mwamcheveri wamchambwe nabu, uyeze, anuita zekupeja mitambo, vatinashe mseti, vanoti, Vachitarisa mamiriro akaita zvino varikuona mukombe wegore rino weCastle Laga Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum se team ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league. Zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achatikurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaWarriors iyo yakati wandei. Gorerino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Eh musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.